This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gumiguru 13, 2014. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Kwatingadai tichiwedzera matekisi zvinhu zvakaita semaroyalties. I think mavana maroyalties edu, I think atikwanisa kuwana revenue yakawanda kubva kumining sector. Even though mining sector has been doing very well, but vakaona contribution remaining sector kushifters is very low.
Imwe nyanzvi munyadzo zveupfumi yoyambira kuti kukwira kwemitero yezvinhu nekuda kwekukwidzwa kwayakaitwa navachinamasa kunogona kuita kuti makambani avhare vanhu vachiomerwa neupenyu.
Kulesoto kune sihuwo inonzi sihuwo. Kune mabato mairi ari kuita kwete zvido zvevanhu, but mabato anobenefita mamembers of parliament kana kuti mapolitical leadership. Lesoto kubva 1970 yaita makuu 6.
Nyanzvi munyaya dzezvechiuto inoti zvinhu kuLesotho zvichiri zvakaita manyamamire nerongo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoshanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe inoti hurumende inofanira kudzikisa mari yainoshandisa kwete kuwedzera mitero kuvashandi vari kunonga svosve nemuromo. Izvi zvinotevera mashoko egurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa nemusi wechina ekuti vari kuzowedzera mitero pane zvinhu zvakasiyana-siyana. Tabata nyanzvi iyi vaProsper Chitambara tikavabvunza maonero avo nezvemitero yavachinamasa.
Makaona in terms of ma tax reform edu, ndaifunga kuti kwatingadai tichiwedzera mataxes zvinhu zvakaita semaroyalties. I think mavana maroyalties edu, I think atikwanisa kuwana revenue yakawanda kubva kumining sector. Even though mining sector has been doing very well, but vakaona contribution remaining sector kufiscus is very low. Then zvakare makaona zvinhu zvakaita sefodya nemadoro. Ndozvinhu zvatingadai tichiwedzera maduty nemataxes kuzvinyika vanhu vati mafintex. Nokuti zvinhu zvinotouraya utano hwevanhu.
Ko, tikatarisawo makuriro ehurumende yacho ndo ari kunzika nevamwe mari inogona kubhadharwa nevanhu yemitero asi ichizongoshandiswa zvisizvo.
Chokwadi ipapo mapoint akanaka yamareiza. Hurumende yemunomo makaona saizi yeekonomi yedu uye nevanhu vedu. Tinyika inawana about 4.5 million, but hurumende yedu is too bloated.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi ichishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vari parunare muHarare. Mumiriri weHarare West mudare reparamende muzvare Jesse Majome veMDCT vanoti bumbiro remutemo idzva rinovapa kodzero yekusamanikidzwa kubhadhara mutero werezinesi neZBC sezvo ichirerekera kubato riri kutonga reZANUPF kwete kusarerekera mativi sezvinodiwa nebumbiro remutemo iri. Dare repamusoro-soro riri kunzwa nyaya yakakwidzwa navamajome yekuti vanhu vafanira kumanikidzwa kubhadhara marezinesi. Dare rinoti richapa mutongo waro munguva inotevera. Tabata muzvare Majome kuti tinzwe nezvaita kuti vafuritidzwe mwoyo.
Ndaona zvakakodzera kuenda kumatare nekuti zvazoitawo. Ndinotenda kuti tandazwevawo nechombo chandanacho chekuti ndizvidzivirire kubva mukunong'odzwa nekunong'odzwa zuva nezuva nezanupf vachingotaura vachitora, ndingati zvinofanira kubetsera nyika yese vachizviita zvavo nenyaya yenhepfenyuro. ZANUPF ichatori chingadi kuti mamwe mapato ezvematongerwo enyika avepo muZimbabwe, kana kuti anga achinzwi kwavo, kana kuti anga achionekwa. Asi pamusoro pazvo vanoda kuti titobhadhara, titotora mari yedu tichitora terera tichiva badara kuti vapote vachiti ngongodza.
Asi pane umbo here wamakaendesa kudare wekuti izvi ndo zviri kuitwa neZBC?
Ndakaendesa umbo chero hazvo ini chinoti chereiwo chereiwo vatongi munhu wese anotozvizwa kuti ZBC ndifunga iZANU-PF Broadcasting Corporation. Asi ndakatora ndakatora danho rekutora umbowo pane sangano rinoongorora ndingati zvenhau nezvenhepfenyuro rinonzi Media Monitoring Project of Zimbabwe. Ndakaenda ndikandotsvagiridza ikoko vane zvinyorwa zvavainazvo. Ofunge umbo wehoka wakatozonyatsondigumbura chaizvo nekuti kana tichingotauraka kuti ZBC iZANU-PF Broadcasting Corporation zvakasiyana nekutozonyatsoyera nguva kana zvinotaurwa kana kurerekera kwainenge kuchiitwa kwairi. Zvinonyatsoratidza pachena kuti ZANU-PF inowana mukana unosvika chikamu chekana 95% yezvese zvinobuda munhepfenyuro iyoyi.
Mumiriri weHarare West mudare reparamende Muzvare Jesse Majome vari parunare muHarare. Muzvinafundo Martin Rupia vanhu vanyanzvi munyadzi zvechiuto vari kuyambira vatungamiri venyika dzemusadhak vachitungamirwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanhu vasachigaro wesangano iri kuti zvinhu hasati zvagadzikana munyika yeLesotho. Mauto emunyika iyi akaedza kupidigura hurumende yemunyika ine chisimba mwedzi wapera. VaRupia vanoti sadhak ngaimire semusambangwena kugadzirisa nyaya iyi.
KuLesotho maonero angu ndeyekuti tese isu maanalysts nehurumende dzedu neSADC hatisi kunzwisisa kuti chii chiri kuitika kuLesotho. KuLesotho kune civil war, inonzi civil war. Kune mabato mairi ari kuita kwete zvido zvevanhu but mabato anobenefita mamembers of parliament kana kuti mapolitical leadership. Lesotho kubva 1970 yaita makuu 6 aitika. Iye zvine izvi vakasaina agreement navapohamba vekuNamibia musi wa30 July, vasaina agreement na President Zuma kuSouth Africa, asi vese havadi kuimplement agreement iyoyo. So maonero angu ndeyekuti situation yekuLesotho yatoipisisa kupfuura zvataifunga. Pese payati yaitika apa haisati yamboratidza kuti masoja anorwisa mapurisa, mapoliticians naiwo hafu iri kusaidi yemapurisa, hafu inside kwemasoja.
Ko iyo sadhagi iri kubata sei basa iri nekuti tinenge tiri kuona kuti panenge poita kunetsana pakati pasachigaro weOgan Traga vaZuma navamugabe vanova sachigaro weSadhagi yose kana zvatiri kuverenga mumapepa zviri zvechokwadi.
Maonero angu hapana kunetsana kuri kuitika kuSadhagi. Vapohamba ndo vanga vane masimba vakaita agreement yavo. Mashandiro avari kuita weekend yekuu foreign minister wekuZimbabwe anga ari munhu agere na foreign minister of Africa andisi kuona maleaders eSADC achitonzerana.
Muzvinafundo Martin Rupia vanhu vanyanzvi munyadzi zvechiuto vachidzidzisa paUniversity of South Africa vari parunare muPretoria. Yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa muupenyu hwevanhukadzi. Chirongwa ichi tinochipakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Chingamidza ine mufaro vaterere muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tina mai Jackie Muchanyuka Mugido avo vanoita ivo basa rekupoda nekufekedza vaimbi nevanoita zvemitambo kuHollywood kuCalifornia. Uyezve vari muzvina bhizinesi ari kuita iye bhizinesi remakeup kuZimbabwe. Mai Mugido vachange vachitipa nhoroondo yekuti vakafunga sei kuti vapinde mubhizinesi iri uyezve zvii zvingaitwawo nemamwe madzimai angade kunge ari mubhizinesi irori. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu Mai Mugido.
Makadiko.
Mungatitsananguriro kuti basa renyu ramunoita ikoko kuHollywood nderei?
Tinoisa makeup pane vanhu vanenge vari paTV, vanenge vachiacta pamatv shows.
Chii chakaita kuti mufunge kuita basa iri?
Ndaiona TV yakawanda pandandiri mwana mudiki and ndaifunga kuti ndoziva kuti vanhu vese vanenge vachingoti vanhu vari muZimbabwe and havagoni kuita zvinhu outside Zimbabwe and I decided kuti inini ndichaitasa ndini ndoda kuita the first person kuti ndibude munyika ndibate vanhu vacho vanonzi havabatiki.
Tombo tarisa parizvino muri kushanda muZimbabwe umo makawanikwa imi muchitanga kambani inoita izvozvi zvemakeup inonzi Vault. Titaurei nezvekambani yenyu.
Kambani yedu inonzi Vault ndakaenda kuZimbabwe because ndaida kuti vanhu vekuZimbabwe vaone kuti makeup hachizi chinhu chaunongoisa uchingoenda mutaundi kana kuti uchingofamba-famba. And ndakaona kuti pane vanhu vakawanda vasingade, especially varume vasingade vakadzi vavo kuti vapfeke makeup. Saka inini ndachida kupinda kuti ndidzidzise vanhu kuti aiwa, makeup haizi makeup yekuti munhu arongopfeka. Makeup inobatsira zvinhu zvakawanda steric. Makeup inobatsira munhu ane ma-black circles under the eyes. Makeup inobatsira mood yemunhu. Toti unenge wabva kumba pamwe watsamwiswa nemunhu, unogona kuisa makeup not only zvainobatsira spirit yako but inotobatsira kuti chii kana wasvika kubasa vanhu vasazive kuti chii chiri kumboitika muupenyu hwako. Saka inini ndinounza makeup kuti vanhu vaone kuti hazvizi zvengoti uri kungofamba-famba nazvo, zvinotobatsira. Saka ndakatanga makeup line kuZimbabwe.
Zvanga zviri nyore here kutanga bhizimusi iri kuZimbabwe?
Ukaona zvinhu zviri nyore harizi business. zvinhu zvese zvinotanga zviri hard kuita. Ndichiri kushanda, saka ndiri kushanda kuno kuHollywood because zvinhu zvacho even though tiri kugona ikoko kuZimbabwe but ndofanira kushanda kuno kuti ndiite mari kuti business racho rirambe richikura.
Zvii zvamungakurudzirawo mamwe madzimai kana vasikana vechidiki vangadewo kupinda mubhizimisi irori rekushanda neiwaya tunoti macelebrity uyezve nekuzotangawo avo mabhizimisi kumusha?
Endai kuchikoro, zivai zvamuri kuita. Musangopinda mubhizinesi zvamusingazive. Educate yourself. Endai kuchikoro mudzidze kuti ndizvo zvandoda kuita izvo. Uzive iwewe kuti mumwoyo mako chaimo chaimo kuti ndizvo zvauda kuita. Once you know that, zvimwe zvese zvinongoitika zvega.
Imo muno muAmerica musati maenda iko kuHollywood zvanga zviri nyore here kuti muzoziva ivava vatinoti macelebrity yepamusoro?
Zvanga zvisiri nyore. A lot of times vanhu vanenge vachingofungira kuti munhu weku Africa anozvigona here izvozvo. Saka inini kupinda kwangu nekufara-fara kwandinoita, ndatanga kutaura nevanhu ndichivaratidza kuti aiwa ndinoshanda and ndaishanda ndisingabhadharwe. Ukashanda usingabhadharwe ndo munhu paanenge achinyatsoziva kuti you know what, uyu ari serious and ada kushanda. Saka ndokuona kwandakaita mabasa akawanda.
Ndevapi vamwe macelebrity amakashanda nawo mubasa renyu iroriri?
Sylvester Stallone, Snoop Dogg, Cuba Jr., LL Cool J, Brian McKnight, vakawanda.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Mai Jackie Muchanyuka Mugido kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Tinotenda.
Chirongwa ichi machipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu our lives.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu cheupenyu hwedu umo watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu. Tiri kutarisa danho rekuti vanotengesa muHarare vange vachinyoresa nekanzuro iyi kuti vapiwe mvumo mukati memazuva makumi matatu, asi tinonzwa kuti vashoma-shoma vanotengesa ava vari kukwanisa kunge vachitora mukana uyu kunyoresa nekanzuro yeHarare. Izvo zvaita kuti tibate vesangano reNational Vendors Union Zimbabwe murukuro yedu. Tina director wesangano iri vaSamuel Wadzai. Tinokutambirai nemufaro pastudio 7 vaawadzai.
Tinotenda nengo yamatipa mukoma Jonga.
Vaawadzai, tinoonawo kuti muri kupomerawo mapurisa ekanzuro mhosva yekushandisa chisimba. Pane matanha amuri kutorawo here kuti munge muchigadzirisanawo panyaya iyoyi?
Ivava vanhu ava Jonga handidi kunyepera. Tichavasungisa inzi yaindividual capacities. Havatonyari vamwe vavo, handisi kuda kutaura mazita avo, asi mavenda ese anovaziva muHarare. Vanobata vana mai vedu nenzira yakaipa, vanobata zvirema vachipusha zvirema. Saka isusu tiri kuzomusangano tichavasungisa vanhu ivava mapurisa akadaro ekanzu in their individual capacities so that vanoona kuti zvavari kuita hazvisi pamutemo ende hapana munhu anogona kuzvifarira.
Zvii zvimwe zvamungakurudzirawo kuti pange paine ukama hwakanaka pakati penyu nekanzuro yeguta reHarare?
panzuro ngaizise kuti mazenda anda kushanda kuchengetedza vanhu kuchengetedza mhuri dzavo isusuwo tikuda kuvabatsira kuti vakwanise kuindaracta nemazenda nenzira yakanaka nokuti tisu tiri kumirira mazenda chatinoda kukurudzira City of Harare kuti yasvika nguva yekuti vaone kuti National Vendors Union ndiyo mupatanidzwa muhombe wemavenda muzimbabwe ende isusu tinoda kushanda navo hapana chatiri kumboramba
makateerera kuchirongwa our lives upenyu hwedu kana paine zvamunoda kuti tikurukure muchirongwa chino tizivisei nekutitumira tsamba mbozha kustudio7@voanews.com muhurukuro yedu tiri kutaura nemukuru wesangano revanotengesa vasamuel wadzai todzoka kwamuri vawadzai pari zvino pane mariwo here dziri kubhadharwa nenhengo dzenyu kukanzuru mitero kana zvimwe zvakadaro
vari kubhadhara ndosaka tichitema kaisi kuti zvinhu kana zvisina kurongekaka panoita dambudziko mapurisa eCity of Harare handidi umwe anogona kuuya achiti tiri kubhadhara $3 umwe anauya achiti tiri kubhadhara $10 umwe anouya achiti tiri kubhadhara $8 umwe $15 chai chai hazvisi kliye kuti mari chaizvo dziri kubhadhariswa vanhu imarii nokuti zvinhu zvavari kuita muchivanda havasi kuda kubuda pachena kutizo todza mamembers edu kuti mari chai chai yamufanira kubvuma ndeipi uyezve zvokubhadharisana mari izvi tiri kuzviramba isusu kuti no tangai maziva kuti munhu aita maprofits akaita sei haungauye uchibhadharisa munhu ari kutengesa for example nhumbi handiti wino kuti vanoita maprofits akakura kukunda munhu anotengesa airtime for example vanhu ivavo vanofanirwa kuseparetwa pamunenge mava kuvabhadharisa mataxis saka ivo vari kungobhadharisa vanhu zvinhu zvingori blanket havasi kutarisa kuti uyu aita maprofits akaita sei zvinobva zvakonzeresa problem kuti izvozvo
aiva vateereri tasvika kumagumo kwechirongwa chedu uye tinokutendai vawadzai nekuwana nguva yekutaura nesu pastudio 7 onekai zvenyu vateereri
vateereri tinokuonekai asi toda kutora mukana unokutendai mukumajonga nomukana wamunotipa uyoyu inyaya hombei inyaya yokuti chero hurumende chainga ichiziva kuti mavenda anoda kutererwa mavenda anda kushandira mhuri hatidi zvokumanyidzana nevanhu mustriti
manga makateerera kumukuru wesangano renational vendors union zimbabwe vasamuel wadzai muchirongwa chenyu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu chirongwa ichi munochipiwa neni jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya ndokusiyai maoko ablessing zulu
tombokupai mumanzi kamboka Dr. Tawanda Unconquerable.
Dr. Tawanda na Jaburi Musavila Toveta Toveta Jaburi and yes about that yes 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 Oh, my Jesus is a Nigongare Pokongako. Makoto Nigongare Pokongako. Tell my father Nigongare Pokongingo. Konga Konga Nigongare Pokongako. My Jesus is a Nigongare Pokongako. And my Jesus is a Doctor Tawanda na Jaburi Musavila Toveta Toveta Jaburi. Pokongako, oh my Jesus is a Nigongare Pokongako, Makoto Nigongare Pokongako, tell my father Nigongare Pokongingo, Konga Konga Nigongare Pokongako, my Jesus is a Nigongare Pokongako, and my Jesus is a Nigongare Pokongako, my God.
Nako kambonzwisa chete kubva kuna Dr. Tawanda Unconquerable tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Gibbs Dube.
Good evening Zimbabwe. It's 17 hours 20 UTC 7:20 p.m. in Zimbabwe on Saturday September 13th